Mutsamba yavo vachinyorera matunhu ose munyika vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza nhengo dzebato ravo mumatunhu ose kuti dziunze magwaro adzo anoratidza zvadziri kana kuti maCVs kuitira kuti dziongororwe kana dzichikodzera kumirira bato musarudzo dzeparamende nemakanzuru. Sachigaro wedunhu diki remakonde mubato reZANU PF vaKindness Paradza vakabva vanyorerawo nhengo dzebato ravo mudunhu kuti dziunze magwaro aya kumahofisi avo eprovhinsi musi wechishanu svondo rino usati wapfuura. VaParadza vabvuma kuti ichokwadi kuti vakanyorera tsamba dunhu ravo remakonde kuti vanhu vaendese magwaro avo senzira yekugara vakagadzirira kana sarudzo dzozobvumidzwa kuitwa munyika. Tatadza kubata mutauriri weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC vautoile saigwana kuti tinzwe kuti vave nezuva here richaitwa sarudzo idzi asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Asi mumwe komishina weZEC vakawani mwoyo vati havasati vapiwa mvumo yekuita sarudzo nemutungamiri wenyika sezvinodikanwa nemutemo.
The commission is waiting for authority from government to leave the lead on the public health emergency to enable us to do by-election.
Commission yakamirira kupiwa mvumo nehurumende kuvabvumira kuti vaite sarudzo dzemaby-elections.
Vamoyo vati mapato ari kusarudza nhengo dzavo dzekupinda musarudzo ndezvemapato iwayo senzira yekugadzirira kana pave kuitwa sarudzo.
Avo vari kuita sarudzo dzemapato ndezvemubato ravo uye hazvirevi kuti seki iri kuda kuita sarudzo nhasi kana mangwana.
Mutevedzeri wemutauri webato reMDC Alliance vaClifford Kwatwayo vati havanei nezviri kuita bato reZANU PF vati bato ravo rakamirira urongwa huri pachena.
Aiwa vangori matanhu avo vavari kutora kubato kwavo ukoko ngavaite, asi isu senyika tinofanira kunge tine zviga zviri pachena zvinonzwisika kuti zvichafambiswa sei kunyanya pakufambiswa kwesarudzo.
VaSkwatayo vati vagari munyika vanofanirwa kugara vakagadzirira sarudzo chero nguva.
Saka isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavagadzirire kusarudza vatungamiriri vavo vanoda, nekuti ndo zviri pamutemo wenyika, ndo zvinofanira kuitwa munyika.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati vakagadzirira sarudzo dzose dzemaby-election vachiti vanhu vanofanirwa kusarudza vamiriri vavanoda.
Isusu sebato tiri kuti maby-elections dzakagadzirira tinozviziva kuti haasati aveko, nekuti pane denda iro rekoziti richiriko, but achaito hazvingaiti kuti vanhu vagare vasina vamiririka.
Hurumende yakambomisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti nyika haina kugadzirira kuita sarudzo munguva ino yechirwere checovid-19. Pane zvigaro zvakawanda zvinofanirwa kusarudzwa vanhu kuti vazvimiririre muparamende nemumakanzuru zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzi muparamende nemumakanzuru pamwe nedzimwe nhengo dzakashaya. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.